Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vanoti bazi ravo rine budget re $1.3 billion muna 2018 asi bazi rezvemari rinoti rinokwanisa kuwana madhora mamiriyoni mazana matatu nechidimbu chete. VaGwinji vari kukurudzira nhengo dzeparamende mukomiti inoona nezveutano kuti vakurudzire hurumende kuti iwedzere mari inopiwa bazi ravo kuti vakwanise kuita basa ravo nemazvo. Pa$300 million nechidimbi chapiwa bazi iri, zhinji yacho $290 million ichaenda kumuhoro yevashandi, zvinosiya mari shomanana yekutenga mishonga, michina yebasa nezvimwe. Vanoti masangano anopa rubatsiro nedzimwe nyika ndivo vavi kutobatsira kurapa nemabasa emubazi ravo. Vanoti semienzaniso zvikamu makumi masere kubva muzana zvemapirisi ese ezvizvirwere zvetuberculosis, malaria neHIV zvinotengwa neveglobal fund. Asi Dr. Gwinji vanoti zvinhu zvave kunetsa kune masangano nenyika dzinopa rubatsiro sezvo rubatsiro riri kudzikira.
So it means forever our gifts will really continue widening.
Izvinoreva kuti mari yedu iri kuramba ichidzikira, uye vanotibatsira vari kunetsikawo nokuti vari kuwanawo mari shoma kunyika dzavo.
Vanotiwo bazi ravo riri kuedza dzimwe nzira dzekutsvaga mari, asi zvinhu zviri kunetsa. Vanoti zvipatara zviri kutadza kuwana mari kubva kuvarwere sezvo vari kuomerwa neupenyu, uye vamwe vachitotadza kuenda kuzvipatara nekushaya mari. Dr. Gwinji vanotiwo homwe yehealth fund levy iyo yakaumbwa gore rino kubva kumuripo wokutengeswa kwemari yeairtime yembozhanhare iri kubatsirawo chose mukutenga mishonga, uye gore rino vanotarisira kuwana mamiriyoni makumi matatu nematanhatu pamari iyi. Mumwe mugari wemuHarare, amai Rosemary Usheva, audza Studio 7 kuti hurumende inofanira kupa mari yakawanda kuutano pane kutambisa mari pazvinhu zvisina basa zvakaita sekutengera madzishe motokari.
Zviri kuitwa nehurumende hazvitombotifadza zvachose. Utano hwevanhu ndobva vatinokosesa pamberi. Zvinhu zvavanokosesa hazvina nebasa rese. Mari dzavari kuchanela towards zvimwe zvinhu zvisina nebasa rese, especially like kupa matengera machips, mota and so forth. Dai mari iyo yatoshandiswa zvayo kuutano ndohwakakosha, ndozvo vanhu vazhinji vari kufa nekushaya mishonga.
Imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vatiwo hurumende iri kutambisa mari pazvinhu zvisina basa zvakaita sekutenga dzimotokari kufamba kunze kwenyika, uye inofanira kushandisa mari iyi kusimudzira maindustry kuti ikwanise kuwana mari yekutsigira utano.
Zvatinonyadzisa kuti tibhajete tichiexpekta kuti UNICEF nehu dzichazopindira. Isi ndiwo mindset yegovernment yekuti isusu tinovapa $300 million vekuministry of health, nekuti tinotarisira kuti UNICEF ichazotipa kamari pamusoro, hu ichazotipa kamari pamusoro. Handizvoba, that's not the way to budget. Isusu tinobudgeta nemaneeds edu awozopindira as a crisis measure. Ndo zvine chimiro, izvi zvinonyadzisa zviri kuitika izvo.
Munyori mukuru musangano rana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu, Dr. Evans Mastara vati veruzhinji vanofanira kutarisira kuti zvinhu zvicharamba zvichidzikira munyaya dzeutano. Vanotiwo vana chiremba, vana mukoti nevamwe havasi kufara nemuhoro yavanotambira, izvo zvichaita kuti vazhinji vavo vaende kunoshandira kune dzimwe nyika. Mune imwewo nyaya, mabharani mukuru weparamende yeZimbabwe vaKenneth Chokuda vazivisa kuti bazi rezvemari raburitsa mamiriyoni mana emadhora ekupa nhengo dzeparamende, mari yadzo yekubatsirikana pamwe nemafuta edzimotokari. Mugwaro ravanyorera nhengo dzese dzeparamende vachokuda vati mari iyi ichatanga kuoneka mumabhanga nemusi wemugovera, uye vavimbisa kuti imwe mari yasara ichabhadharwa zvitausati wapera. Paramende yange ine chikwereti chemamiriyoni 15 iri mari yekubatsirikana yenhengo dzeparamende kubva muna 2013. Zvichakadai, hurumende haisati yazivisa kuti ndiani achange achitungamira basa rehurumende muparamende, zvichitevera kuvandudzwa kwakaitwa makurukota ehurumende nguva pfupi yapfuura. Mutevedzeri wemutauro National Assembly, amai Mebo Chinomona, vakaudza nhengo dzedare iri kuti hurumende ichazivisa paramende nezvenyaya iyi munguva pfupi inotevera. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa ndivo vange vaine chinzvimbo ichi, asi vamwe vave kuti gurukota rezvemutemo vaHepton Bonyongwe ndivo vanofanira kutora chigaro ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.